ausi musangano isikhathi jangathi chita sort of a workshop inamapato yese ema political parties ari mparliament chinoreva kuti ko zanu NDC alliance ne MDC yakupe ne NPF ani munoza kuti NPF ine 1 kupane 1 isusu nezanu tisi tine vakawanda saka taisangana kuti titaure panyaya kuonesana kuti ko kana kuri kuti panoitwa national dialogue inoitwa sei saka tanga tichionesana tichiita hwaro hwacho kuti zvingataurwa ndezvipi
muchaita mumwe musangano rini
mumwe musangano uchaitwa kana tichinge tape because anti iye zvino tanga tichitauranaka saka tofanira kudzokera kumaprincipals edu akatituma atituma kunotaura naiga todzokera tonoripota kwavari kuti izvi ndizvo zvatafunga kuti isu vepasi tingaita ndeni kana vakabvumirana vakabvuma ndeni tobva tasangana saka iye zvino hatina deti chairo chairo rekuti tichasangana asi inoimba tichasangana nekukasika kana tapedza izvi zvandiri kutaura pamusoro pazvo pane zvatataura tinobva kutenda kuvakuru tinovatarira.